Mukuruwe Department of Chemical Pathology pa University of Zimbabwe School of Medicine, Muzvinafundo Hilda Matarira, vaudza Studio 7 kuti tsvagurudzo yakaitwa nenyanzvi munyaya dzezvirwere yakabudisa kuti chikafu chinokuyiwa paguyo chinobatsira mukudzivirira vanhu vasarware nechirwere ichi nezvimwe zvizhinji zvinonzi hazvirapike. Muzvinafundo Matarira vanoti vane shungu chaizvo yekudzidzisa ruzhinji maringe nezveongororo iyi iri pasi pechirongwa cheCancer Nutrietics Cure Campaign, iyo yakaburitsa gwaro rinotaura kuti zvirwere zvese zvinokwanisa kurapwa nechikafu chinobva paguyo, nokuti panopupunyuka anonzi nechirungu maminerals ayo anobatsira pakugadzirisa hutano hwemunhu pasina kunwa mishonga inodhura.
Tinoda kudzidzisana nezveguyo. Vazhinji venyu kumusha uku munoziva kuti vana mbuya vaitikuyira dovi, vaitikuyira zviyo zvinobata paCancer Nutrietics Campaign munga. Izvozvo vakanga vatozarurirwa yatinoti wisdom nanyadenga. Ndizvozve zvataa kutanga kuita muCancer Nutrietics Cure Campaign. Kuti iko tikaenda kunguva iyoyo yeguyo, chii chaiva muguyo? Muguyo munoziva kuti mune mabwe, uye zvakabatana-batana mumahwe imomo muchaona zvimwe zvitema, zvimwe zvichena, zvimwe zvii. Ndiwo maminerals iwawo. Saka muguyo imomo mune atinoti mamicronutrients. Ndiwo ataa kutora sevana veAfrica neZimbabwe kuti miviri yedu isimbe.
Tsvagurudzo iyi yakatora makore masere ichiitwa nana muzvinafundo vemapazi akasiyana-siyana paUniversity of Zimbabwe School of Medicine, avo vakaona kuti zvinopfupfunyika paguyo nehuyo zvinokwanisa kubatsira pakuraramisa vagari vemunyika muno nemuAfrica yese kwemakore akawanda.
Ini ndakazvirapa for 8 years nezvinhu izvo. Ndinozvirapa nezvinobva muguyo nehuyo. Takaona kuti zviri nane kukunda madrugs akagadzirirwa ropa risiri redu. Mamwe acho anokuvadza.
Muzvinafundo Matarira vanoti vakajekeserwa kuti matombo anopupfunyuka kubva paguyo ndiwo mushonga mukuru unorapa zvirwere zvinonzi hazvirapike.
Zvinopupfunyuka zvacho mune mamicronutrients kubva paguyo neuyo. Handiti unochaona ukakuya guyo rinozodzika nokuda kwemafufu anenge aibva pai paguyo. Kuti ridzike, dombo rinenge ratokwizirana richifufunyuka richiinda muvhu kana mudovi. Saka ndizvo zvotoshandisazvo, takutozvitsvaga muvhu.
Vamatarira vakaendera mberi vachiti zvinopfupfunyika izvi zvinogona kuiswawo mumvura yakachena kuti munhu anwe, zvichibatsira mukupura kwake.
Kuti mumvura dzatinenge taisa mishonga yabva muguyo ndiyo yaakurapa. Yaakurapa zviri mberi zvakatobuda mumarisechi kuti munotorapwa zvichikosta less ne 1000%, zvichibusta immunity ne over 300%, zvakatopublishiwa.
Vakurudzira vagari vekumaruwa kuti vadzokere mukudya chikafu chaigadzirwa pasi chigare. Vakaenderera mberi vachiti vagari vemumadhorobha vanokwanisa kusanganisa zvinobva paguyo nehupfu hunogaiwa nemishina yedhiziri.
Kumaruwa uko tinotofunga kuti isu ndiko kwatichawana upenyu kana muchikuya, asi kumadhorobha kwatinoita zvokugaya nezvigayo zvedhiziri tinofanirwa kuchitotsvaga teknoloji yokugaya tichiisa micronutrients anobva muguyo muzviyo, mumhunga uye mapfunde, vanhu vachidya zvinhu izvi.
Muzvinafundo Matarira vati vanoda kuti vanhu vazive kuti chikafu chine shuga chinotowedzera chirwere chegomarara.
Kensa haidi zvinhu zvinokonzera acid, haidi shuga. Sadza rewaiti rine shuga yamusingazivi inonzi starch. Shuga yeye waiti ine shuga yakawandisa. Kensa haidi izvozvo. Mazowe ane shuga, koku ine shuga, fanta ine shuga. Chimboregerai shuga kana warwara. Zvirwere zvose zvinorarama neshuga yaunomwa iwe. Zvichikurisa neshuga iyoyo.
Gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vakaparura chirongwa cheCancer Nutriatic Cure Campaign musi wa19 Mbudzi. Pari zvino pave nevanhu vanodarika zana vari kufambisa mashoko etsvagurudzo iyi muZimbabwe nenyika dzemuAfrica. Vana mazvikokota nenyanzvi dzinoona nezvechirwere chegomarara dzinoti vanhu vanodarika zviuru zvishanu 5,000 vari kubatwa nechirwere ichi pagore rega rega. Vachiti zvevazhinji vacho vanozoenda kunoona ana chiremba chirwere chatopararira zvekuti chinenge chave kunetsa kurapa. Ndakamirira Studio 7 kuUniversity of Zimbabwe School of Medicine muHarare. Ndini Kiri Mudzamiri.